Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 7 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pamwe kana vhota zuro rangu achitsvaga riri delimitation kutoreva kuti basa redelimitation rese rakatopera pasina kopi yevhota zuro yaigona kuti inge ichionekwa ichiongororwa kuti zvakamira sei. Saka ndofunga ndopane dambudziko.
Dare repamusoro rorasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende vaRust Makam chekuti vapiwe gwaro revavhoti kana kuti voters roll.
Kana imi muchifamba muchirova vanhu nekuti anta waipa kuti zano yakaipa, haana kumbotaura kuti zano yakaipa. Kana zvaakaimba zvinonzi hanzi iboto, haana kuti zano yakaipa.
Muimbi Thomas Mapfumo oshora hurumende nekurambidza Wingi D kuimba kuchitungwiza. Varimi vakawanda vanoti vari kufara nemvura yakanaya mwaka uno zvekuti vari kutarisira kukohwa pakuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rarasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende vaRust Makam chekuti vapiwe gwaro revavhoti repamakombiyuta kana kuti Electronic Voters Roll nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dzegore rino. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitura mutongo wavo, mutongi wedare vanevhakatiyo vatazvikodzere kuti zveke manikidzwa kuburitsa gwaro iri risina kuiswa mambure ekuti risatambwe tambwe naro kana kuti masecurity features. Vakatiyo vati kupa veruzhinji gwaro risina kuiswa mambure aya kunogona kukonzera kuti zvinhu zviite mhindigari munyika sezvo vachiti nyaya dzesarudzo inyaya dzinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana dzikasabatwa zvakanaka. Asi vakatiyo vakurudzirawo ZEC kuti ite izvi nekukasika vachiti pasi pemitemo yenyika veruzhinji vane kodzero yekuwana gwaro iri nemutoo wavanoda, asi mitemo iyi ichipawo ZEC simba rekuona kuti yaita zvese zvinokodzera kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. Vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Ellen Shiri Yedenga vati vakachamadzwa nezvaturwa nedare.
Apa kuchikora mutemo wenyika nokuti paElectoral Act Voters Roll ipublic document inofanirwa kupa munhu nemunhu wese anenge aapplya endabhadhara mari inokodzera. Asi apa tiri kuona kuti ZEC yatoshandisa mitemo kuti vadzvinyirire vanhu tisaite scrutinize kuona kuti voters roll igwaro rakanaka rakagadzira zvakanaka. Tinozvibvunza kuti kaiko kana voters roll yacho ine mazvo isina problem sei vachinyima vanhu kuti vaone kuti voters roll yakamira sei.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vati zvaturwa nedare izvi zvinogona kupa kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka.
Izvi zvaitiwa izvi kunzi rinzi risabudiswa zvinotaura kuti zvazvo muchivande. Zvino zvinhu zvomuchivande zvinenge zvisiri zvapajekerere. Voters roll chinhu chakafanana nebhaibheri rokuti harigoni kunzi ringanzi, harifanirwi kupuwa munhu. Bhaibheri rinongopuwa munhu vanoverenga mavhesi vachiverenga vasina chavanochinja. Saka ndo zvakafananawo nevoters roll iyo iyi. Zvazvatodai zvinotaridza kuti chava chipakirwa pane zvavasingadi kuti vanhu vazive zviri kuitika.
Asi vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi vati
mutongo unopa kugadzikana kunani nani zvake anoda kodzero, anoda kuti maelections edu aitwe nenzira yakanaka pasina kufungidzirana, unofana kufara nomutongo uyu. Saka ndinowirirana zvikuru nefungwa idzodzo dzokuti Zeki ipuwe mukana wokubudisa gwaro chete kana iyo yagutsikana uye yaisazve ma security features zvinoita kuti mhesa mukono dzinoda kuparadza chimiro chesarudzo dzedu dzisaona mukana wokutamba nekubata bata rugwaro rwedu rwevhota sroo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reelection resource center vasolomon bobosi bhuno vatiwo
vhota sroo rinofanira kunge riine mastages nguva nenguva rarinenge richiupdatewa, kureva kuti masecurity features aya anofanira kunge achiupdatewa nguva nenguva zvekare. Saka zvinogona kureva kuti zvakafanana neipapa pamwe kana vhota sroo rangu achitsvaga riri redelimitation, kutoreva kuti basa redelimitation rese rakatopera pasina kopi yevhota sroo yaigona kuti inge ichionekwa ichiongororwa kuti zvakamira sei. Saka ndofunga ndopane dambudziko.
Vamakam vakaenda kudare pamusoro vachiti vanoda electronic voters roll iri kuti varipenengure pamberi pesarudzo dzegore rino kana paine zvinoda kugadziriswa zvogadziriswa paine nguva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutara zuva resarudzo munguva pfupi iri kutevera, uye Zeki inotiwo ine urongwa hwokupinda mune veruzhinji ichinyoresa vanhu kuvhota musarudzo dzegore rino. Urongwa hwemazuva gumi uhu hunotanga nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mashoko atichangotambira anoti muzvare Bona Mugabe, mwanasikana wevaimbo wemutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe, vaenda kudarire pamusoro vachiti vave kuda kurambana nemurume wavo vasimba Chikore, vachivapomera mhosva yekuita gumbo mumba gumbo panze. Vaviri ava vakachata muna 2014. Muimbi Thomas Mukanya Mapfumo ari kushora zvikuru zvakaitwa nemapurisa zvekurambidza muimbi Wingi D kuimba kuchitungwiza nemusi wemugovera, achiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havaifanira kuregedza zvinhu zvakadai zvichiitika munyika inozviti neutongo hwejekerere. Mapfumo anotiwo vari kutonga vakwegura vave kufanira kusiyira basa vanotemwa dzinobva ropa vakaita semutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato havapindiri pane zvinoitwa nemapurisa. Bato rezano PF rakatoita Congress rikati rinomirirwa navamunangagwa musarudzo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vapirwa zvizere nemapurisa yekuchitungwiza pane zvakapa kuti varambidze Wingi D kuimba. Hatina kukwanisa kubatawo mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavhilasi Musanganya uye weStudio 7 abata Mapfumo.
Hazvisi zvinhu zvakanaka naka, hazviratidze kuti tiri nyika inokudza zvido zvevanhu, kwete. Ende hazviratidze kuti tiri nyika ine demokrasi. Munhu amanikidzwe kudya chaasingadi kudya. Munhu amanikidzwe kuti anofanirwa kuimba maimbiro atinoda isisu. Kwete. Kana imi muchifamba muchirova vanhu nekuti anzi waimba kuti zano yakaipa, haana kumbotaura kuti zano yakaipa. Kana zvaakaimba zvinonzi hanzi ibotso, haana kuti zano yakaipa. Akaimba sesomwe aingoimba nefeeling dzake dzaaizwa kuti ndozvekuitika munyika. Imimi maakudaro kuramba kuti ataurire vanhu chokwadi. Hazvisirizvoka. Hazvisirizvo zvinoitwa. Imimi kana muri vanhu munoziva kuti we are a very popular party, tine following yakakura, muri kufamba muchirovere vanhu. Zviri kuratidza kuti imimi vanhu havachakudaikai, maakuita vanhu vekuforceresa. Hatidi kudaro. Nyika iyi haifanirwe kuonekwa ichitongwa nemakartel nemagangsters. Aiwa, nyika inoda mutungamiri, iye mutungamiri wenyika wamunoti ED angadai akatopindira panyaya yemwana uyu semukuru wenyika kuti aizvo handimbozvida.
Imi muri munhu imba panguwa ipo panga paine chimuringa chicha munga kwaniso kupase yambiru kana kuti zvino fanonge zviri kuitwa pari zvino takatarisa kuti winkano imbira ari munyika
batana kwevanhu vanoimba vanhu vanoimba vanofanira kuonekwa vakabatana havana kubatana vanhu vekuZimbabwe munoona kuti kana mamusician acho uyo anouya nekake kazita uyo achionetwa ketumazita komadii kubatana mukanyadzeto music wenyu umompawo zita rimwe chete hakuna kamusic kaukoka kawe iyo music yacho yamuri kutaura yana wingidi ndezvekuna ana Jamaica muri kupanzwisisa isu hatina chedu chatiinacho music yakapera kare kare yakapera nguva yana teenage kupo yana Oliver Mtukudzi nenguva yatanonga tiripo isusu music yezimbabwe ndopa yakaperera saka isu hatisi kukomberera munhu anoimba zvaanoda asi vanhu vemusic ngavabatane vaite chinhu chimwe chete vamire nemumwe wavo uyo ari kuharaswa vasambochizidzirwa kwete vanofanirwa kuimba zvavanoda kuimba ende tinovakurudzira kuti vese vese vechidiki vese variko mazuva ano endai munovhotera Chamisa musaite zvenyu zvekutamba he is the modern guy ndiye munhu wemazuva ano avaavava vave chinyakare mafofathers ari maancestors ari kurura nyika
Muimbi Thomas Mukanya mapfumo ari parunare kuOregon muno muAmerica namavhila Sumusanganya uye Studio 7. Vamwe varimi mumaruwa akasiyana siyana yemunyika vanoti kunyange vaimbenge vakabatiraura mumaoko vachityira kuti zvirimwa zvavo zvaizoparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafasha muemvura kana kuti Cyclone Freddy namo yavaitarisira yakazova makomborero sezvo kwakazonaya mvura shoma pane yaitarisirwa izvo zvakabatsira mbeu dzavo dzainge dzotsva dzisati dzaibva. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe murimi vatavakotsa chikunhuwe nemurani rekwamakonese kwabhasera mudunhu rekwagutu vanoti gore rino vanotarisira gohwo rakanaka nekuturuka kwemvura iyi.
Patai tanzwa kuti ichauya nemafashamu tanga totihuta tikati nedzimba dzichauswa sezvegore riya hino igore rinakauya ratinatsira mbeu dzedu dzakaibva mwombe dzedu totasira kuti dzinowana mvura kusvika kana muna October to September next year mvura inenge imuna kuti ndiri dzedu dzese dzakazara kana riri gohwo harwendo rino hatitauri mwari wakatinzira chose nokuti sekohwa sezvi tiri bhizi kucheka mhunga kubvisa nzungu vamwe vakutomhanya mhanya kubvisa chero rimo chaijadzi nokuti gohwo ririko.
Izvi zvatsinirwawo nevamwe varimi vari kumatunhu akaita semashonerland east vanoti kunyange mvura yakamboita sekura mbira mudenga pakutanga kwemwaka yakazouya zvakanaka zvapakuti minda yavo iyevedze. Vamwe vakaita savalenmo magave kwasadza kuchivhu vanoti vakatarisira kuita maguta.
Saka ndingati pari zvino mbeu dzedu dzinoratidzika zvakanaka chose zvokuti gohwo redu ringangova zvaro rinenge rakanaka tabva munjodzi yatanga tatarisana nayo yokuti tanga toona sekuti mbeswa dzedu dzichakona kusvika. Asi chimiro chavapo pazuva ranhasi ndechekuti mbeu dzedu dzavanani asi
mumwe mugari wekumidlands kumberengwa vataita zvichumba vanotiwo vari kutarisira kunonga-nonga zvekuti havazoende kunotenga upfu.
Saka nzara chaiyo chaiyo ndoona sekuti yatitizi mvura yatakasangana nayo we have experienced good rains this past 2 weeks saka takutarisira kuti gohwo rinenge rakanaka risina kunyanya kunaka zvaro kana kunyanya kuipa asi hakuna anozondotenga chikafu mamirira zvakaita kuno kutarisa zvesora remombe rakawanda chaizvo zvekuti kuzvipfuyo zvedu hatina chekuchema.
Nyanzvi munyaya dzezvekurima vaCraig Ivan vanoti kunaya kwemvura zvakanaka kwapa vakawanda mukana wekukohwa pakuru.
Hongu mvura yakanaya totenda zvikuru asi tichiri kungodawo kuti ichingozarikize kuti zvibagi kana kuti zvirimwa zvedu zvisasvo zvinatsotipawo gohwo neunaku hwatakatarisira kubva kuzvirimwa zvedu. Ikangonaya kamwe chete kana kaviri chete aiwa matura fatafata anenge ari maguta chete chete.
Vamwe varimi vanoti zvirimwa zvakaita senzungu nyimo nemhunga zvakatosvika zvekuti vave kutokohwa kunzvimbo dzakaita sekwagutu Bikita Chivhu Gwanda neMwenezi. Varimi vanoti chimwe chibage chakatanga kurimwa nemvura yakutanga changa chava kutojikiwa mchimbo idzi. Atina kwanza kunzwa kuti bazi reze ukurima rinoona sei mwaka ukurima uno sezo gurukota reze ukurima Dr. Inchas Masuka wanga vasinga dairi nare yavo kana kupindwa tsamba mbosha. Munyori mbazi iri Dr. John Basira wati chitumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Ndakamira Studio 7 Masingo, tini Godfrey Mtimba.
Musangano unotarisa nyaya dzekodzero dzemadzimai unokokerwa nesangano reUnited Nations uri kuenderera mberi muNew York nhasi. Mumwe ari kumusangano uyu mukuru wesangano rinoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti Gender Commission, amai Virginia Muwanigwa. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Zimbabwe Gender Commission sesangano rinomirira nyaya dzekodzero dzevanhukadzi nevanhurume nekusimbiswa kwevanhukadzi. Tinotarisira kuti kana takatarisa Commission on the Status of Women, inove iyo ine dingindira rekutarisa kuti ndezvipi zvatingaite kuti vanhukadzi nevanasikana vawanewo mikana yekushandisa yatinoti pachirungu technology, and vakwanisewo kuwana education. Zvichibuda kuti kana vachinge vawana izvozvo vanokwanisa kuonekwa vachiparticipata kana kuti vachivewo muzvirongwa zvakasiyana siyana zvekusumudzira nyika kune tsika nemagariro, kune zveupfumi hwenyika, kunyangwe takatarisa kana zvematongerwo enyika. Saka isusu takatarisa uyu musangano uri kuitwa tinoona kuti unopa mukana kune vanhu vakasiyana siyana Zimbabwe iripo kuti tiwane dzimwe pfungwa dzekuti ndezvipi zvatingaiti kuti tisumudzire kuparticipate kana kuti mukana kuvanhukadzi kuti vange vachipindawo muzvirongwa zvenyika.
Zvinhu zvamawanikwa muchikurukura pamusoro pezvazvo muzuva ranhasi.
Tinotarisawo zvatatarisa nhasi tichinzwa nyika dzakasiyana siyana nemasangano akasiyana siyana anga achitaura kuti ndezvipi zvingaitwe kuti tiwanikwe tichiyananisa mukana nekuzusimudzira vanhukadzi kuburikidza mukushandisa iyo yavanoti technology.
Zvinhu zvanga zviri kutaurwa takatarisa nyaya yekushandiswa kwezvivhitivhiti.
Zvabudawo futi kuti technology inoshanda paviri sebanga. Saka technology ikasashandiswawo zvakanaka kana takatarisa nyaya dzemasaisai, zvinoreva tichaonekwa technology iyo ichishandiswa kuita ku gender based violence kuvanhukadzi nevanasikana. Saka chimwe chichabuda ndechekuti ndedzipi nzira dzatingashandise senyika sema member states EUN kuti tinge tichiita kuti technology ishandiswe zvinosumidzira mukana kuvanhukadzi nevanasikana.
Mukuru wesangano rinoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume reZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Muwanigwa, vari parunare muNew York muno muAmerica naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Vechidiki vakawanda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya nzvimbo dzekutandarira kumaruwa kana kuti recreational facilities. Izvi zviri kuitika matunhu akawanda, kunyange hazvo mamwe matunhu aine nzvimbo shoma dzekutandarira dzakavandudzwa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti nzvimbo dzavanogara hadzina nhandare dzekuitira mitambo yakasiyana siyana, izvo zviri kuvasiya vasina zvekuita zvinovavaraidza. Mumwe mukomana wechidiki, Makomborero Mafukidze wekwaMurewa, anoti akaita rombo rakanaka akakwanisa kuenderera mberi nedzidzo yake paChinoyi University of Technology, apo pane nzvimbo dzekutandarira dzakawanda. Asi Mafukidze anoti haana zvakawanda zvekuita zvinobatika kana ari kumba.
Sekuti tabva kuchikoro hatingogara hedu tongotaurawo kana zvenhaubhora kana kuti zvaimbi.
Mumwe musikana wechidiki, Michelle Zvingwaru, uyo anobva kumasvingo, anoti nzvimbo yake haina pekuitira mitambo yaanoda. Anoti wodai hurumende yabatsira mukusimudzira nharaunda yake.
Isu kumasvingo kuzaka dai zvaikwanisirawo kuti tavakirwawo macommunity hall tupote tichisangana sevechidiki tichidzidzisanawo zvimwe zvidobidobi zviriko mazuvano, mibato yemaoko nezvimwe zvakangodaro daro.
Nepamusana pekushaya zvinovaraidza vechidiki kumaruwa, mumwe mudzimai anobva kuMhondoro asina kuda kudomwa nezita rake anoti vechidiki vanopedzisira voita misikanzwa.
Kushaika kwenzvimbo dzekutandarira rave dambudziko huru muno Manyamweda muMhondoro, nekuti vanasikana vedu vapiera kuitwa madzimai vari vana vadiki. Kana vari vanakomana vaakutora zvinodhaka, vaakupindwa nemweya wekuba chaiwo. Vanokampeina vaya vachida kuvhoterwa, dai vakampeinawo vachitivakirawo zvinhu izvi kuti tiwanewo chinovaraidza vana vedu, vambomira kukampeina vachitipa chimbeu yechibage.
Nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki vatichaona muvhuiwa. Vanoti kushayikwa kwenzvimbo dzekutandarira kumaruwa kuri kukonzera kuti matarende vechidiki vemunzvimbo idzi asabude pachena, uye vatadze kuwana chouviri kubudikidza nezvipo zvavanoberekwa vanazvo.
Tarenda remwana rinongogumira ikoko kwavanenge vari muzvikoro, ndokunge vawana mukana zvakare wekuenda muzvikoro. Inongova mbiri yekuti nhingi anomhanya asi haana kumwe kwaanozoenda kuti anokwikwidza nawo nevanoujarijari vedzimwe nyika, nekuti vanomuona vatinoti ivo vano mascouters havakwanisi kusvika kugrassroots nekuti kunenge kusina nhandare dzacho.
Taedza kubata sachigaro wekomiti inoona nezvevechidiki mudare reHouse of Assembly vaMathias Tongofa veZANU-PF, asi havana kukwanisa kutiudza kuti vane matanho avari kutora here ekugadzirisa dambudziko iri. Asi mumiriri wehwange mudare reparamende vaDaniel Molokele veCitizens Coalition for Change vanoti vachakurudzira zvakasimbisa bazi rinoona nezvevechidiki kuti richimbidze kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu kumaruwa.
Inyaya yakabva nechekure munguva yekutonga kwevarungu muno vaiita zvinhu zvakadai kumataundi vasingaiti kumaruwa. Saka tichakurudzira separamende kuti Ministry of Sports, Youth and Recreation kuti vabude nenzira yekubatsira vanhu vekumaruwa kuti vawane nzvimbo dzokutandadzana ikoko.
Mukuru anoona nezvemitambo pamwe nekuvandudzwa kwenzvimbo dzokutandarira mubazi rinoona nezvevechidiki Dr. Eugene Chidakwa vanoti ichokwadi kuti nzvimbo idzi ishoma kumaruwa, asi bazi ravo rakatotanga kuvaka pamwe nekuvandudza dzimwe dzenzvimbo idzi mumatunhu ose ari munyika.
We have identified places like Weza Country Club.
Takatsvaga nzvimbo dzakaita seWeza Country Club. Kozotiwo kuchiredzi kune pamuchambuta pamwe chete nekugutu kwatiri kusimudzira nzvimbo yemutambo nekuzvivaraidza parafa muoni.
Asi vamwe vanoti nyaya yekushomeka kana kusatowanika zvachose kwenzvimbo dzakavandudzwa dzekuti vechidiki vakwanise kutandarira vari kumaruwa inyaya isingakosheswi nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari vaMutuli Ncube kuti sei hurumende isiri kukoshesa nyaya yekugadzirisa nzvimbo dzekutandarira kumaruwa. Asi mubhajeti ravo ra2023 vamwe vakaisa parutivi mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana maviri emadhore Zimbabwe semari yekushandisa mukuvandudza nzvimbo dzinoitirwa mitambo dzakaita seNational Sports Stadium neMagamba Hockey Stadium muHarare, Kumalo Hockey Stadium kuBulawayo pamwe neAquatic Complex kuChitungwiza. Vanhu vapana pavakataura nezvekuvandudzwa kwenzvimbo dzekutandarira kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yemuMexico vanoti zvizvarwa zveAmerica zviviri pane zvina zvainge zvapambwa muMexico zvakafa. Mumwe wevainge vapambwa ava akakuvara asi mumwe haana. Matikitivhai FBI ainge ati achapa mubayiro wemari inosvika zviuru makumi mashanu kana kuti $50,000 kuna achabatsira kuti vanhu ava vawanikwe. Vanhu ava vainge vari motokari vachangodarika muganhu weAmerica kuTexas vachipinda muguta reMatamoros kuMexico nemusi wechishanu.
Zi
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa kuti kukwira kwemitengo yezvinhu mwedzi wakukadzi kana kuti inflation kwakaderera kuenda pa-minus 1.6% kuchidzika nezvikamu zviviri nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 2.3% kubva pa-0.7% munandira. Inflation yepagore inonzi yakadzikawo kubva pazvikamu zana nechimwe nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 101.5% kuenda pazvikamu makumi mapfumbamwe nezviviri nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 92.3% pachishandiswa nzira itsva yekuongorora nayo kukwira kwemitengo yezvinhu yakadziviswa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube svondo rapera kuburikidza neStatutory Instrument 27 yegore ra2023. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Dr. Kalisto Jokonya vanoti hazvishamisi kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakadzikira mumwedzi wakurume nekuti zvakagara zvichiitika gore negore munguva iyoyi yegore.
Maprices nguva zhinji inova measure inflation munana January na February haanyanyi kukwira maningi nokuti vanhu vanenge vabhadhara maschool fees zvapera, saka vanhu havana mari dzakawanda nguva iyoyo ende havatengizivo zvakawanda, saka izvo zvinogona chokwadi kuti inflation idzikise. Ende ukatarisawo maprices mumaketi zvaanga ari February naJanuary anga asina kunyanya kuipa, anga asina kunyanya kukwira.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotsanangura zvinoreva kuderera kwemitengo yezvinhu uku uko kwakaitika muna kukadzi.
Zvazvinongoreva kana vachiti monthly inflation rate ya February yainge iri pa-minus 1.6%, zvinongoreva kuti on average mitengo yezvinhu munyika muekonomi yakaderera nepercentage iyo ye 1.6 between January wegore rino naFebruary wegore rino. Normally kana inflation ichiti iri negative kungorova kuti mitengo yezvinhu iri kuderera kana kuti yatinoti mueconomics deflation. Of course zvinoita sekusagashirika kuti mitengo yezvinhu ingaderera muZimbabwe isperataisa kuti makaona kuti even mitengo yezvinhu zvakaita semafuta yanga ichingokwira iri kuramba ichingokwira, but of course economy yedu zvedu yahighly dollarized.
Asi vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanotiwo kuderera kunonzi kwakaitika mumwedzi wakukadzi pakukwira kwemutengo yezvinhu kunonetsa kutambira pachionekwa zvakare kuti mitengo yezvinhu iri kukwira zuva nezuva.
Vateereri vanopinda muzvitoro vachitenga vanoziva kuti ichocho hatisi chokwadi. Takatotarisa kuti tengo yezvinhu zvinokwidza inflation yakafanana nepeturu nedhiziri iri kuramba ichikwira, nezuro takatonzwa kuti yakawedzera nedzimwe 3 cents. Saka ndinoona sokuti minus 1.6 inflation rate inenge isina kutonakirawo chero upfumi hwenyika kana yasvika pamatano akadaro, asi haisi yechokwadi, haisi yekuti vateereri vanofanira kunyanya kubatikana nayo.
Panyaya yekuti Zimstat yave kuongorora kukwira kwemitengo yezvinhu ichishandisa zvose dhora remunyika nedhora rekuAmerica, nyanzvi mune zveupfumi uye varisachigaro vekomiti yePollard inoona nezveupfumi vaTrust Chikohora vanoti
vangangonge vakazvita mumutemo yezvinhu kuti zvaive zvaapoitiwa inonzi blended rate iyoyo. Zimstat yange yakutobudisa mafigures akadero because muno munyika toshandisa mari yekunze zvese neyemuno.
Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakazivisa mazuva mashoma adarika kuti nzira yekuongorora nayo kukwira kwemutengo wezvinhu pachishandiswa inflation mbiri dzinoti yedhora remunyika nedhora rekuAmerica ndiyo chaiyo inoenderana nemamiriro eupfumi hwenyika pachitariswa kuti mari yekunze yave kushandiswa zvakanyanya mukutengeserana munyika. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection chatinotaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu chinouya nhasi na8 PM. Nhasi tiri kutarisa kurudziro dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika dzekuti vechidiki vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro rarasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende varust makam chekuti vapiwe gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Muimbi Thomas Mapfumo anoshora hurumende nekurambidza Wingi D kuimba kuchitungwiza achiti vari kutungamira vakwegura. Varimi vakawanda vanoti vari kufara nemvura yakanaya mwaka uno zvekuti vari kutarisira kukohwa pakuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Soko hizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwetu lwezindaba isipatshelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri obesiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kumbimbitho 2023 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters rolls lugwalo lukazulu umuntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo iyasincedisa thina njengamabandla ukuthi sizwisise ukuthi ugwalo lololu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona.
Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abekhomishini yeqondisa ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll.
Kwandise ukuthi kubonakala ukuthi abantu abangomama yibo nje abandise ukuthatha ukubamba umsebenzi owe-care okugcina mhlawumbe abagulayo.
Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamathumi ayisithupha lasikhombisa CSW67 oqale izolo eNew York khonapha eMelika. Unkosazana Bona Mugabe, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe lo Grace, isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abekhomishini eqondisa ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll. Abe-ZEC bathi kuyingozi kwezomvikela ukwenza lokho ngoba kulakho ukusetshenziswa ngendlela engayisiyo okungabangela ukungahlaliseki elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ummeli weHarare North edalele eParliamente umnumzana Rusty Makam webandla eliphikisayo ele-CCC ukhweze isicelo emthethwandaba waphezulu oweHigh Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguzulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kamnumzana Makam umnumzana Danford Halimani ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba weHigh Court lamhla ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, we still need the voters' roll. I think the people of Zimbabwe still need the voters' roll.
Ukungelani impumela yalolu daba, sayidinga leyo voters' roll. Abantu baseZimbabwe basayidinga i-voters' roll. Njalo umthethwandaba ukubonile ukuba kulensuku ezingu-145 kusukela esukwini olwacelwa ngalo i-voters' roll le, kodwa lokhu engakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-CCC unkosazana Ellen Shiriebenga uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
njengebandla le-TPC sikhathazeke kakhulu ngesinqumo esikhitshwe yi-High Court ukuthi ubaba u-Honorable Rusty Markham labantu jikelele akumelanga bephiwe i-voters roll. Sibona lokhu kuwuyephula umthetho wethu owaseZimbabwe, ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukazulu. Umuntu lo muntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i-voters roll iyasincedisa thina njengamabandla abantu jikelele ukuthi sisuzisise ukuthi ugwalo lona lolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona ebantwini. Sikhangele ukuthi umuntu lo muntu ku-voters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele ebe khona.
Umnumzana Efi Dlelancube oyingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizwa okhethweni, ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo kakho omunye yini ose okuvoters roll ongafanelanga bekhona. Ngakho-ke laba belusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elula eyalezi nsuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu okuvoters roll ongafanelanga, kanti-ke njalo akekho kade kuvoters roll osekhithiwe. Bangavinjelwa lokho abantu kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu-free and fair. Ngaleyo ndlela-ke kuzaba lula ukuthi laba bafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yeZANU-PF ngalesi sinqumo somthethwandaba we-High Court kusicelo sikaMarkham yehlule, kodwa abezek bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolugwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamachuma isithupha lasikhombisa CSW67 oqale eNew York City izolo khonapha eMelika. Indikimba yalonyaka ithi Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and Empowerment of All Women and Girls. Sixoxe lomunye wabaphatheka kulomhlangano unkosikazi Audrey Charamba, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Spotlight Initiative Civil Society, njalo isikhulumeli senhlanganiso ye-Women's Space Zimbabwe.
Hayi, umkhankaso we-CSW uhamba kuhle sibili. Ngingathi nje kulenhlelo ezahlukeneyo ezikhanyelane lenhloso yalo mkhankaso ethi Technological Innovation to Promote or to Achieve Gender Equality in the Digital Age. Lamhla sesike sahlangana labantu be-ILO, laba bakade beqala engingathi i-ILO Care Policy Investment Simulator.
Ungasichasisela kabanzi ukubana kutshoni khonoko?
Okutsho ukuthi bafake ndawonye indlela ezingenza kumbe ezingasiza ukuthi abantu besifazane benelise labo ukuthi bagijimisane lenhloso ye-digital transformation nxa sikhanyelane lendaba zomsebenzi. Angithi siyazi lokuthi i-ILO ihlose khona ukuthi wonke umuntu oyisisebenzi kusafanele abonakale ahlonitshwe njengomuntu olamalungelo alingana laye njalo ahambelana lobuntu esingathi yibuntu nje ekukhulumeni lekwazini kwethu. Kwandise ukuthi kubonakala ukuthi abantu abangomama yibo nje abandise ukuthatha ukubamba umsebenzi owe-care okugcina mhlawumbe abagulayo, kumbe ngithi okusebenza i-domestic work, kumbe ngithi nje imisebenzi le engani ingaphansi, bandise ukuthi beyiswe njalo.
Singathi-ke khonapho inhloso yenu yiphi?
Inhloso yethu ngeyokuthi sifuna ukuthi kube lokulinganiswa kwamalungelo, i-gender equality. So sithi nxa sikhangelane la lokhu kusebenza kungenziwa njani nxa sikhangelane le-digital economy. Sike sakhangela futhi enye indaba
qondane lokudlwa nguzwa kwabo mama ikakhulu nxa sikhangelane le digital age engingathi ngama online technologies kwenziwe njani ukuthi omama kumbare sifazane bezwe bengethuki bezwe bengelakho ukwesaba kodwa besenelisa ukuthi basebenze bekhululekile behlalisekile bengalakwesaba ukuthi bazafakelwa engathi ngama message alokubethusa alokubadlwanguza. Sithi thina ke omama kusafanele benelise ukuthi basebenze bengesabi omakhalekhukhwini babo, bengesabi engingathi ngama-email, bengesabi ukusebenzisa into ezinjengabo-Twitter labo-Facebook. Bazi ukuthi labo bayenelise ukuthi bahlaliseke basebenzise lezi zinto kungela kwesaba ukuthi bazadlwanguzwa loba ngayiphi indlela.
Lo nyaka umkhankaso lo singathi ugxila kukuphi ikakhulu?
Umkhankaso we-CSW walunyaka ukhangelene esibeni lokuthi omama labo akusafanele basalele ngoba lanxa umhlaba wonke jikelele usukhangelane le technological advancement omama balakho labo ukuthi bathole indawo kulimisebenzi ukuthi labo baphathisane labanye ekusebenzeni lokuqhuba amalunga abo ngendlela ekhululekileyo.
Unkosikazi Audrey Charamba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye Spotlight Initiative Civil Society njalo isikhulumeli senhlanganiso ye Women's Space Zimbabwe. Unkosazana Bona Mugabe indodakazi kaMuyi umnumzana Robert Mugabe lo Grace isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Inkundla yeZim Live ibika ukuba ubona ukhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court namhla ecela ukuthi uchithe umtshado wakhe lo Chikore ngoba kungaselathando olukhona phakathi kwabo. Uthe njalo sebelenyanga eziyisitshiyangalonye 9 bengahlali bonke, kutsho iZim Live. Ababili laba batshade ngomnyaka ka-2014 njalo babikwa belabantwana abathathu. Ubona uleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lambili 32, kuthi uChikore yena ule ngamachumi amane lasithupha 46. Amapolisa athi abophe abafana abathathu abafunda esikolo seMathula High School eCholocho ngemva kokubonakala kuvidiyo bebhaxabula kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana ngenswazi lengodo. Omunye wabafundi laba ubonakala ethwele ibhemba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ufakazele inkundla yesayithi ngokubotshwa kwabafundi laba njalo waxwayisa abantwana besikolo ukuthi bachiyane lokuhlukuluzana. Unyathi uthe ababili babasolwa laba baleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16 kuthi oyedwa uleminyaka elithumi lasikhombisa 17. UZulu ubethukuthele phezu kwevidiyo le esithi abafana laba yizidlova ezimele zibotshwe njalo zixotshwe esikolo. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi we-Founders High School kobulawayo ngenyanga ephelileyo uWayne Ndlovu, yena owagwazwa ngengqamu ngumfundi we-Hamilton High School. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, ithi uhulumende kumele esule umthetho owalisa ababalisi ukutshaya abafundi ngoba isithi lokho yikho osokusenza abantwana besikolo babe ngamahlongandlebe. UNtungamili Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomzali umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ividiyo yetsholotsho liyana iveza into embi kakhulu phakathi emphakathini phakathi kwesizwe ukuthi abantwana sebephenduka besiba yizigebengu. Ngakuhlanganisa lapho nalokho kwe-gang violence kuyakubonisa ukuthi kukhona osokusilahlekela, sebesiphunyuka abantwana, kasibabambeni bengakaphunyuki bengakayikhatshana kakhulu. Sibanqande njalo ngokubafundisa ngokufaka unyawo phansi singabazali, sifaka unyawo siyisigaba, sifaka unyawo singamatitshala, lo mthetho ufaka unyawo phansi. Sifundisa abantwana ukuthi umntwana oyinkazana uyahlonitshwa, umntwana ongumfana uyahlonitshwa, bonke balamalungelo. Kakho olelungelo lokutshaya umntwana, kakho olelungelo lokutshaya omunye. Sikwale lokho njengabantu, njengesizwe, sikuqede dududu. Sikuqeda ngokuthi sibajezisa abenza into egange kanjeya. Sibuye futhi sifundise, ngokubufundisa yikho kuzanqanda ukuthi lezo zinto zingaphephetheki siya phambili. Kanti ke into ebangakhona lokho yikuthi abantwana sibapha amalungelo angela responsibility, singabafundisi. Kanti ke abantu baseGoli, abanye baseMelika, abantwana bakodwa. Kanti ke njalo abantwana sibeziphatha ngendlela abafuna ukuziphatha ngayo isigaba sikhangele kwenye indawo. Kumele sincedisane ke, sibambisane sonkeni ukuthi sikunqande khona lokho, ikakhulu ngokufundisa ukuze bangabi khona lokho. Kodwa babe behlile ukufundisa, asibajeziseni kakhulu. Njengakuyona leya video kumele kufake unyawo phansi ukuze babe yisibonelo sokuthi lokhuyana kawamukele kabi.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ngumzali sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zeMathula High School eCholocho. Sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo ohlangothi lwezemvikela kwele Melika, umnumzana Lloyd Austin, ngolwesibili wethekelele ele Iran engamenyenzelwanga. Ele Melika lilenani lamabutho azinkulungwane ezimbili lengxenye 2500 khonale. Injongo yamabutho la ngeyokupha izeluleko kanye lokusiza ekulwiseni iqembu le-Islamic State Group. Izizalwane zakwele Melika ezine ezabikwa yi-Federal Bureau of Investigation, FBI, zithunjiwe ngomvulo eMexico sezitholakele. Ababili batholakale befile, kuthi kulabo abatholakale bephila oyedwa ulinyazwe kakhulu. Lezi zizalwane bezingene edolobheni leMatamoros eliseduzane lomngcele wele Mexico lele Melika zisiyathenga imithi. Iziphathamandla zakwele Mexico zabika ukubana laba bantu bathunjwa ngabantu ababehlome izibhamu. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhethe umphathintambo ozabona ngezamandla kagetsi emizameni yokuxazulula udubo lokuselakala kwamandla kagetsi elizweni lakhe oselufike esibangeni esibi. URamaphosa ubuye wengeza umkhandlu kahulumende ngokuqoka njalo ezinye iziphathamandla ezimsekelayo phambilini kokhetho lonyaka ozayo. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Ingcwethi yezicubungula ezomnotho zithi ele Zimbabwe likhanya lilokhe liqina ngokusebenzisa idola leMelika, okugoqela lo hulumende osevumela ingatsha zakhe ukuthi zibhadalise ngalo. Uphenyo olwenziwe luhlangothi lwezimstat luveze ukuthi ukusetshenziswa kwedola leMelika sokuyisilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lengxenye ekhulwini 75% elizweni jikelele. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi kanye lengcwethi zezomnotho bathi sebenanzelele ukuthi laye uhulumende akasalikhwabithi idola leZimbabwe elilokhu lisehla isisindo nxa liqathaniswa ledola leMelika. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association iNakhora, uthi uhulumende kumele avume mgceke ukuthi imali yakuleli ayisasebenzi.
Iqiniso yikuthi kudala imali yeMelika isiyo esebenza ethenjiwe kwezomnotho kuthenjwe iEuro kuthenjwe iPula kuthenjwe iRandi. Lo hulumende weZimbabwe kayifuni imali yeZimbabwe. Lawo somabhizinisi abayifuni, izakhamizi abathengi abayifuni, izisebenza ziyifuni. Yingakho ubona incipha ukusebenza kwayo ngoba akula umuntu oyifunayo ngoba ingathe. Ngakho ke kumele khona lokho kufakwe engqondweni zabantu abathatha izinqumo kuhulumende bakwazi ukuthi imali le abathi kayisetshenziswe kayisebenzi sonke nje siguquke siye kulezi kuyo imali yangaphandle.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana Themba kuye moyo uthi idola leMelika yilo elisebenzayo eZimbabwe.
Sinakhangela izimstat inakhangela ukuthi indleko zonke zelizwe zomkhono wethu zi-76% emalini yase idola le-America. Nxa ungaphuma ungena ezitaradeni ukuthenga uzathola ukuthi abantu abathengisa emgwaqweni izitolo labantu nje abathengiselanayo emakhaya imali abayibizayo lidola. Okusuka kusimangalise lanxa kungasitshayisi ngovalo yikuthi uhulumende funi kuvuma ukuthi idola lase-America yilo elisebenza okusemthethweni. Lokhu
umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology i-NUST uthi umumo wezomnotho elizweni uveza sobala ukuthi idola leZimbabwe lokhu liqhubeka lisehla amandla alo ngesiqubo esethusayo nxa liqathaniswa leMelika.
Nxa sikhangela umumo womnotho umumo wezinto elizweni jikelele sinanzelela ukubana sokuvame ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe njengoba kuvele kwacaca kulabo abakhangela ezama-statistics elizwe bayananzelela ukubana amachuma ayisikhombisa lasithupha ekhulwini ezindleko ezikhona sezibhadalwa ngemali yamanye amazwe. Lokho kuvamisa ukubana sokuqhele ukusetshenziswa kwamanye amazwe kwedlula kwemali yamanye amazwe kwedlula imali yakithi. Lokhu kungabe kubangelwa into ezishiyeneyo okokuqala ukubana njengelizwe siyame kakhulu kwamanye amazwe ukubana sithole impahla ezithengiswa elizweni lakithi. Okudala ukubana kufunakala imali yamanye amazwe ukuze amavinkili lezitolo jikelele zanelise ukuyathola lezo mpahla kwamanye amazwe.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenombolo zelizwe olweZimbabwe National Statistics Agency ichaza ukuba imali yangaphandle kwelizwe isebenza okwesilinganiso esingamakhulu ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini, i-75% kweleZimbabwe. Isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ngenyanga kaNhlolanja sehlile nxa kuqathaniswa lenyanga kaZibandlela, isuke ku-0.7% yayehla yayafika kokunye lengxenye ekhulwini i-1.6%. Ngesikhathi esifanayo, izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi baqhubeka bekhalala umsebenzi ngoba befuna ukuphiwa iholo labo ngedola leMelika ukuze libe ngamadola aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-$1,260. Ngenyanga ephelileyo, inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Council ikhuphule imbadalo eziphathelane logatsha lwezempilakahle zibethwa ngedola leMelika. Abohlangothi lwezemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lamaklinika e-council yakoBulawayo abiza imbadalo yokwelatshwa ngedola leMelika. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi yezicubungula inhlalakahle kaZulu zithi kuqakathekile ukuba lendawo zokuzilibazisa emizini ehlala abantu, ama-recreational facilities, ikakhulu kwabatsha. Lezi ndawo zipha abasakhulayo amathuba okuhlangana njengabontanga bexoxisana ngendaba zentuthuko, ukuphana amacebo lokuthola okokwenza ukuze bengagcini bebanjwa ngamandla ukungena kumkhuba emibi eyokuganga kumbe eyokuthatha izidakamizwa. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labasakhulayo likhala ngokuthi indawo zokuzilibazisa ezifana nenkundla zemidlalo etshiyeneyo, ama-swimming pools kanye lama-community halls ziyasilela kakhulu emizini abahlala kiyo, kungaba kusemadolobheni lasemaphandleni, okwenza bagcini bebanjwa ngamandla ukungena kweminye imikhuba ephambanisa impilo zabo. okufakazwa ngumnumzana Thembelihle Mhlanga omunye wabasakhulayo baselubane.
Ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa emaphandleni kubangela ukuthi ontanga ikakhulu bahlanganyele endabeni zokungezwa kakhulu, ikakhulu ekusebenziseni izidakamizwa, kunatha utshwala kakhulu, lokuganga sibili as icrime ngenxa yokuthi hayi ingqondo zabo ziyade zingenzi lutho and bezihlalele nje.
Omunye njalo osakhulayo osebenza lenhlanganiso eye-Youth for Innovation Trust ukunceda intsha yaselupane leBhinga, unkosikazi Thando Gwinji, uchasisa ukuba ama-recreational centers aqakatheke okunganani.
Indawo lezi zibanika indawo yokuziqoqa, ukwengeza ulwazi, ukwengeza ubungcitshi kanye lamathuba okuthuthuka. Ngakho kuqakathekile ukuthi masizimisele ukwakha ikusasa labontanga, siqalise lamuhla ukukhipha imali eqondane lokwakha indawo lezi zokuzithokozisa ikakhulu emaphandleni.
Umzali waseGwanda umnumzana Ndumiso Sibanda uthi abasakhulayo bemaphandleni babhekane lobunzima obedlula abasemadolobheni ngoba lanxa belezipho kwezemidlalo akulandawo lapho ababonwa khona yilabo abangabalolonga ukuze baphumelele.
Isigaba sakithi esaseGwanda njengazophose zonke izigaba zemaphandleni siyasilela kakhulu ngendawo zokuzithokozisa lokuzilibazisa. Ngenxa yalesi sizathu intuthuko yabatsha abahlala emadolobheni lentuthuko yabatsha abahlala emakhaya yahlukene kakhulu, kanti abatsha nabo abemakhaya banamathalenta abangasebenzisa ukuthuthukisa izigaba zabo.
Omunye njalo uNtanga osebenza lenhlanganiso eye Community Youth for Development Trust esabeleni seMathebeleland South, unkosikazi Bongiwe Dube, ukuthaza uhulumende ukuthi ngabe uyanceda akhele abasakhulayo indawo zokuzilibazisa.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende azame ukuthi afake ama recreational facilities lawo, wona lawo angani akhona ezigabeni zethu yanazelele ukuthi they are not functional abasebenzi, so there is need ukuthi avuselelwe khona ezakwazi ukuthi aphathise kuhlontanga.
Ummeli wewange edalele phalamende umnumzana Daniel Molokele uthi bona njengedale bazakhuthaza ukuthi ugatsha olubona ngendaba zabatsha lulungisise udubo lokusilela kwendawo zokuzilibazisa emaphandleni.
Kwakunjalo ngesikhathi kwe-colonialism kusabusa bamhlophe, kwaqhubekela kwaba njalo ngemva kozibuse. Thina njengephalamende sizakhuthaza i-Ministry of Sports, Youth and Recreation ukuthi iphume le program yokuvula ama-recreational facilities and amenities, kwenza ukuthi abatsha babe nendawo lapho abakwanisa ukuyahlangana khona bezijabulela bezivumulela.
Umqondisi wezemidlalo kanye lokuthuthukiswa kwendawo zokuzilibazisa kugatsha lwendaba zabatsha uDr. Eugene Chidakwa uthi sebekubonile ukuqakatheka kwalezi ndawo, kungakho sebeqalisile ukwakha ukuze kungabi lesigaba esizasala singela.
We have identified places like Wedza Country Club.
Kathesi kulomsebenzi esiwenzayo eWedza Country Club baseChirezi. Sivuselela njalo sakha inkundla zemidlalo nendawo yokuzithokozisa eRafamoyo esabelweni
seGoodo.
Kodwa abanye abacubungula indaba zabasakhulayo bathi udubo lokusilela kanye lokungatholakali kwendawo zokuzithokozisa lokuzilibazisela emaphandleni yindaba engaqakathiswayo nguhulumende. Bathi nxa uhulumende sehluleka ukwakha izikolo ezeneleyo emaphandleni okwenza izifundi zihambe imango emide zisiya izikolo ezikhatshana, pho indawo zokuzilibazisa zingakhiwa njani? Kodwa nxa kukhangelisiswa abasakhulayo basemadolobheni bakhanya bahlezi kamnandi ngoba indawo zokuzilibazisa zinengi lapho abahlala khona. Lezi zihlanganisela ama-community halls, ama-libraries, inkundla zemidlalo etshiyeneyo kanye lezokubukela imifanekiso yamafilimu, ama-movie houses. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Live talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela uhlelo olwe voter registration lokukhuthaza abasakhulayo ukubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umthethandaba we High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abe commission yeqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll. Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamathumi ayisithupha lasikhombisa CSW 67 oqale izolo eNew York City khonapha eMelika. unkosazana bona Mgabe, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mgabe lo Grace, isiyehlukene lo myeni wayo umnumzana Thimbarashe Chikore. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Belilalele iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaendebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.